Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa nezuro wakapindwa nevagari vemudunhu remashonal and west. Vachitaura pamusangano uyu, mukuru anoona nezveutano hwepfungwa mudunhu remashonal and west kana kuti provincial mental health officer Dr. Tichaona Mahachi, vakati vana mukoti navana chiremba vanosvika mazana matanhatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 683 vakarwara nekusagadzikana kwepfungwa uye vamwe vanomwe vakafa nechirwere checovid-19 mudunhu kubva patanga chirwere ichi gore rapera.
My solution was vanhu vakafa ndipo mangwana vasvika zvaibuda manhamba yacho 486 vakafa muno mash and the eyes of what mostly our healthcare workers. So they suffer. So one of the problem is depression. Depression is not to speak kana kwepfungwa wakadzika dzika unozokonza kuti munhu ade kuda kuzviuraya kana kugara akangonyarara kana kugara achibva pane vamwe. So we have health workers have been depressed because of the situation, the mental problem. Secondly, they suffer from anxiety disorders. You know, actually, they also exposed to what? To COVID-19. And also lost some of our colleagues during the execution of their duties. I think around 7 health workers have died so far in Marsh West. And over 683.
Dr. Mahachi vakatiwo hurumende iri pakati pekuita dzidziso yakanangana nevashandi vebazi rezveutano kuvagadzirira kuti vasavhiringwe utano hwepfungwa pavanenge vachiita basa ravo nerutsigiro kubva kubazi reUNICEF.
So we are running two workshops as we speak right now. We have done what we call PFA trainings with aid from UNICEF. I have trained health workers and also non-health workers. The first train of PFA trained around 245 people in Marsh West. These are also to aid their abilities to deal with these problems in personal capacity and also assist others.
Mukuru anoona nezveutano hwepfungwa munyika Dr. Patience Maunganidze vanoti dambudziko rekusagadzikana kwepfungwa riri kuitika mune mamwe matunhu. Vati hurumende iri kuita dzidziso kunana mukoti navana chiremba mumatunhu aya. Studio 7 anakwanisa kunzwa uwandu hwevana chiremba navana mukoti vari kusangana nedambudziko iri munyika yose. Asi mukuru mubazi rezveutano mudunhu remashonal and central Dr. Clemens Chuma vati dambudziko iri harisi mudunhu mavo. Zvichakadaro bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe vakafa nechirwere checovid-19 munyika, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana mashanu ane makumi mashanu kana kuti 4550. Vamwe vanhu mazana mana ane gumi nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvasvitsa vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvakatanga pavanhu zviuru zana nemakumi maviri nezvitanhatu nemazana masere ane gumi nevanomwe kana kuti 126,817. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nemakumi manomwe nezvitatu zvine mazana masere nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 2,873,893. Vabayiwa nhomba dzose dziri mbiri sezvinokurudzirwa vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nezvitanhatu nemazana maviri ane makumi mana nevanomwe kana kuti 1,926,247. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.